ichokwadi kusvika pari zvino hatisati tatambira tsamba yekukokwa kuti tivewo pamwe chete nechatakatambudzikira pakaperera upwere hwedu hwakakosha zvakadaro hatisati tadaidzwa kumusangano iwoyo waakuitwa wevamwe vanhu isu tisipo
zvikonzero zvipi zvingadai musati makokwa kusvika pari nhasi tichiona kuti kwangosara svondo rimwe chete
chokutangisisa ndechekuti musangano wedu hauchisina zita riri rakafanana neramaiziva rokuti ZANU PF kwaane ZANU G40 saka varume ava veG40 hatina ukama navo nokuti maonero avanoita hombe yebindura zvinhu yemuzimbabwe akasiyana nemaonero edu isusu
saka makakokwa munoenda here kumusangano
kana vakaendesa vachitaura neutungamiriri hwedu isusu tinoenda kumusangano kunovataurira zviri kukanganiswa nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika munomu munyaya dzemari munyaya dzeupfumi munyaya dzemabasa neuori hwese hunowanikwa munyika munomu ndo patinohutaura kwete tiri kure nevane simba pamusoro pazvo patisakatarisana navo
tinoona kuti utungamiri hwenyu makadzingwa mubato rezano PF hamuoni here kuti dzimwe nguva ndozvaita kuti munge musingakokwe kumusangano uyu
ndaanichida kuti iwe ugadzirise kuti wataura kuti ZANU PF asi dai wati kudzingwa mumusangano weG40 ndo zvakaitika wedu musangano hatidzingiki nokuti ndisu zvidhina zvakavaka musangano iwoyo saka hatidzingiki nemunhu hapana anogona kutidzinga
saka kana musina kudzingwa mubato kana kuti musingakwanisi kudzingika mubato muchaenda here kumusangano iwoyo
hatisi kuenda nokuti musangano vari kuorganiza kana kuti vari kuita kuti uvepo eG40
ko dzimwe nhengo dzenyuwo dzichaenda dzisiri muutungamiri mashoko apa hamungadzitaurira
mashoko avo vainda vasina kuuya muutungamiriri zvakafanana nemutungamiriri wenyika akaiswa pamasanctions nenyika dzekumadokera zvazvinoreva ndezvekuti zimbabwe yose yakabva yaiswa pamasanctions kana mutungamiriri wenyika ari pamasanctions ndo zvazvakanyasiita chaizvo inereality zvongofananawo nemawar veterans kuti utungamiriri hwemawar veterans kana huchinge huriko kana paina anenge ari ikoko anenge achingovako hake but haazi kumiririra kureva kuti mawar veterans haako asi iye ariko semunhu